Why? Muria Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongo chedu chedu chidiki. Uhlelo tui connection lelami uMike Hove. Welcome. Muria Zimbabwe, mtwagazo muhle Zimbabwe muhle to the connection. Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Mtwagazo muhle Zimbabwe muhle. Today is December the 31st, the last day of the year. And in actual fact, for those that don't know, just in case you didn't realize, uhlelo labasakhulayo chirongo chedu chedu chidiki is the last program that Studio 7 is giving to you in 2019. Of course, we'll still have the morning show in 2020. Mtshakazo muhle, Muria Zimbabwe, welcome to The Connection. And I'm your host, Mike Hove. Once again, Muria Zimbabwe, ndinom gamchraim chirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo the connection lelami uMike Hove, on Tuesday the 31st of December 2019, New Year's Eve. Mtshakazo muhle Zimbabwe muhle, just a couple of hours until sesiyafika phela kumnyaka omutsha, umnyaka ka 2020. Nasi mchirongwa tonight on the connection, seeing as though it's New Year's Eve and it's the last program of the year, I found it very fitting ukuthi hi, jiggy, let's look back at 2019 and see ukuthi how mtshakazo muhle Zimbabwe muhle gorera 2019, umnyaka ka 2019 uhambe kuhle na. So I'm looking to open up to the mics to you, Zimbabwe muhle, mtshakazo Zimbabwe, to come onto the program as we recap on 2019 and of course as the nation prepares for 2020. The big question I have for you all, Natsum Chirongwa, is one, how was Zimbabwe rearing in 2019 with regards to politics, socially, economically? How did Zimbabwe do? I also want to hear from you all, kuti aiwa gorera 2020, seeing as though 2020 is peaking and it's around the corner, what are your expectations for 2020? For those that are looking to join us tonight on The Connection, you can either text me on WhatsApp on +12024650318, or you can call me live on air, Muria Zimbabwe Mtshakazo Muhle, on +12024690277. I repeat, +12024650318 is WhatsApp, and +12024690277 is calling live on air. As we speak, Muria Zimbabwe, we're broadcasting live on radio on a 909 medium wave frequency, per 4930-13860, nepa 15460 kilohertz. Mokwanisa on the text up on WhatsApp, we are Mokwanisa on the text up kutufondra live parunare. Linga kwa pela mtshakazo muhle Zimbabwe muhle, uchi as we speak, we're broadcasting live on our three Facebook pages. Saka maka tira chirongwa chedu chewe chidiki, uchilero The Connection, lilami uMike Hove.
Hey, hola, Deepiko, Hamazangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Thank you, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us.
Okay, so basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe, we've got...
Muria Zimbabwe, aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu cheve chidiki. Today is December the 31st, 2019, New Year's Eve. Now, as I mentioned earlier on, we are recapping on the year of 2019, which means we're going to be looking at incidences and events that happened throughout the year that not only affected youth, but affected the nation at all. So let's get straight into it. The first event we're going to look at happened in January 2019. Zimbabwe, aiwa, pakango tanga 2019. So the first clip that we're going to play will show you what happened in January 2019. This happened on January 15, 2019. Internet were passing on messages that could be detrimental to the government. Let's take a look at it, how the internet shutdown affected the economy. Take a look.
Okay, so basically, Basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe, we've got the de facto national switch, which is called ZIM switch. By default, it is what you need, that is the national switch. So we've got all the member banks in Zimbabwe, which are about 18 of them, interconnecting to ZIM switch via what we call IPsec tunnels. So IPsec tunnels are actually, you know, channels which have streamed through the internet as means of interconnecting the banks and ZIM switch. So because the internet has been shut down, it means the tunnels have also been cut off. So literally, since the internet was cut off, there wouldn't be any transactions coming from any of the banks being switched through, you know, the national switch. So literally, the whole system would not have processed a single transaction today because of this, you know, internet shutdown.
Yeah, so Zimbabwe Mushe, you heard there from Umnumzana Ubeven Shapeta. Young guy in Zimbabwe, he's an IT expert. Yena ubechasisa ngempela ukuthi hi apho pakadzinga ndandemthande pakadzinga internet, how did it affect the status of the economy? So Beven angachinyatsa tsanangura ubechasisa ngempela uBeven asithi hi lapho kwacithula ubulembu obe internet, not just did it affect indlela abantu babexoxisana ngabo, the way that people were communicating, the papa sina WhatsApp, papa sina Facebook, papa sina Twitter, papa sina Instagram, ne email chayo chayo yanga isingashandi takaona wanaonga kuscramble lezo chokwadi wachimanya kuna na VPN, looking for ways to break this internet block that had occurred, and some people were successful by getting VPNs and so forth. Bevan was explaining that city, hi, on that day Zimbabwe lost millions of dollars. Nyapila jalo, millions of dollars. So that's one of the incidences that happened in January 15, 2019 apopaka zima internet. But now, January was another eventful month in Zimbabwe. Another thing happened in January. Apo, the nation at whole was crying. Zimbabwe Womuse, in January, on the 29th of January 2019, Panapapa Chirongwa Cheluchewe Chibiki, we hosted a program, Apotati Chikurukura, Nyayekuti, the late Dr. Oliver Mtukudzi left us. This left the whole nation at whole broken, in tears, crying. Not so long ago, Apo Marvelous Mtanganya, we and Gibbs Dube were hosting their program. They were talking about big incidences. Pinda Omo Mtere, I know it's Donald Mambu Maganya, it's Aiwa. That's one of the moments that broke his heart. The, one of the things that stood out in 2019. Let's take a look at a video where the youth of Zimbabwe were pouring their hearts out and showing how much they miss Dr. Oliver Mtukudzi.
Usawole moyo kanelia, Maria newe, Neria, Neria, usawole moyo kanelia, Maria newe, usawole moyo kanelia, Maria newe. Kufimane murume anza, simane mora waikushinga, usawale moyo kanelia, Maria newe, usawale moyo kanelia, Maria newe.
Jodi, what shall we do?
Zinzani,
zinzani.
What shall we do?
What we can do is put our lighters in the air. But we're not keeping it cold, man. Yeah, we show you respect, Nova. We lost the legend. Yeah, we're still a second. We leave them shower walking, cause nobody can believe it. You're like an uncle, a father to all of us. When you came to be, you paved ways for all of us. But explain when you were humble to all of us. That explains why there's so much grief in all of us. Born, I'm a devil, I'm a show, I'm a web, okay, but one. I'm a kalang, I'm a tongue, I'm a web, okay, but one. Have a son, you love a long song, who was sang a name. You were a symbol of unity, see a power in me. Why you start telling me? Why you start telling me? Why you start telling me? Why you start telling me?
What shall we do?
What shall we do?
Last day, Lily Coway.
Tony, rest in peace to the late Dr. Oliver Mchukudzi, a legend on its own. Lungondi nemthelele wangokuthatha nga ngiyeza ukuthi ngilomlale oqala ongenayo kuhlelo asizweni ukuthi ubani okhona ecingweni. Khola khola mthelele ndinomgamtshela emthulungu wathela uchewe sidiki ndiyana lekho kwani nathi.
Yeah, makaniwe ngoma.
Ayi wa triple zwiri kufamba.
Ngikufama ngizwa ngoma inosenti nje ndibonile varo.
Ayi wa tinotela ngoma inosenti lekupinda mchirongwa ndimi kama hapto swika kapa new year hapo.
Ayi wa takato inika ndatarara ka triko isi.
Ayi wa tarare mpomba budeke bato swika ayi wa bakorokoto bakorokoto. Tudo ngoma ino nasi nyaya yacho kutarisa tutarisa gore ra 2019. Lemaondo renyu mungati zvinhu zvakafamba zvakanaka.
Maonero hazvinzese zvemuZimbabwe zvakazvisina kunge. Zvakamira zvakanaka. Hazvini zvaingonetsa netsa asi panga pakaita.
Tichitarisa zvakaitika munyika especially zvakasangana nevechidiki, what would you say stood out to you? Chii chamungati chakaitika chamungati aiwa ichikaiti handife ndakachikanganwa zvakaitika muna 2019?
Mukoma zvakaitika muna 2019 mabasa anga asikuwanika. Wana wechidiki wanga kuita zvinhu zvemadrugs, hapana masimudziro aitwa. Asi nokuti segore ratakuda kupinda iri, ndoda kutaura kune zvematambiro enyika kunyanya kuna vapurezidendi vedu vamunangagwa nevepurezidendi wekuMDC waNesonchamisa kuti vange vachitaurirana dheri kuti nyika iendere kumberi tiite unity session one, kwete kudividani nokuda kwezvinhu zvematongerwo enyika.
Mpfunzo wangu wokupedzisira kwamuri mukoma ino tisati takupai mukana wokushuvira hama neshamwari dzenyu gore idzva rakanaka. Pane zvamakatarisira kuti zvichachinja here gore mugore ra 2020?
Aiwa, chokwadi sisi vechidiki tana kufanira kuti tobatane tiite fosi nevakuru vedu venyika kuti tiite unity tibatane tiedze chinhu chimwe chete nyika yedu yeZimbabwe.
Mukana uyu uripo mukoma, chiishuvirai hama neshamwari gore idzva rakanaka?
Chekutanga ndoda kuzvishuvira pache zvangu idivi ndipinde mugore rakanaka, uye ndozoshuvirawo nyika yose yeZimbabwe kuti aiwa taakubva mumatambudziko atiri tiende nerimwe gore nyowandi tezveunity. Chechipiri, ndoda kuti vabereki vangu vapinde mugore idzva, ndoda kuzotiwo vandofara navo vanonzi vamubure senimbure pamatondero ako honde vari vanga vachizopindawo mugore idzva.
Aiwa, takunzwa zvakanaka mukoma ino, tinotenda kwamuri, ndoti happy 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 new year.
Happy new year.
Aiwa, tasvika. Thank you mukoma ino nekupinda muchirongwa, tosangana next week at this. Right, ndiri kunzwa kuti ndine umwe muteereri nyezo kuti nginomunyu mulaleli nhangu ino uyangena kuhlelo. Kola number one asizoni kuti ukola number two yena utini. Kola kola muteereri ndinomugamuchira muchirongwa, ngiyakwamukela kuhlelo. Ndiani aripo pari nhari?
Ndiweni.
Baba, ndiweni unjani?
Hai, nyapira mboeti kunjani.
Hai, mpilile. Happy, happy, happy new year, baba.
Happy, happy new year, bra.
Asizoni phela umbono wako ndiweni. Nangu, 2019 usahambile. Nangu, 2020 usefikile. Ubona ngani u 2019 uhambe kuhle na?
U 2019 ndokahambanga kuhle, kodwa ngikukhangeleleyo ukuthi naku 2020 lokho esagade ibhasi efanayo mfowethu asibeyehli kuyo ngenxa yokuthi akukatshintshi lutho. Engikukhangele kakhulu ukuthi kanti esishayela uvalo ukuthi sihlale nesikolo, abantwana kumele baye esikolo nje within 2 weeks time, and i-school fees angikhona imali eqanjwayo ethayisa abantu ngovalo engenzaka itholwe ngumuntu oseZimbabwe, kanti uzayithola ngathi okuqala kungena muntu osebenza ku-industry. Ngikhuluma ngama-doctors ayiwo akade eziqhathwa zikahulumende behlulene kwaze kwafika isigaba sokuthi agcine baxoshe umsebenzi. Kuyini okungalungiswa ekhithini uma ngabe kusesigabeni selizwe lakithi sikhangele 2020 kuzoba nomehluko?
Hayi, ngiyakuzwa. Baba Ndiweni, kukhona na okwayenzakala kulo mnyaka okungathi hayi, this is one thing I'll never forget?
Maqondana nokuphila, siphila nje kuphela. Okwenzakeleyo lomnyaka ukuthi kube busungu kakhulu, okungenza ukuthi singeke siphinde sikukhohlwe ukuthi kanti ngikambe kungabe kuzekuma. Kodwa kuphila ngokukhuleka la ngokukholwa nguNkulunkulu esikhangelelayo kuye kuphela kukho konke.
Hayi, siyakuzwa. Usungabingelela isihlobo labangani babantu wena?
okunkala ngibingelela abantu abami ngiphila labo phakathi kweguma ngibafisela kumnyaka lenhlanhla manje kakhulu noma bebhoya nesikolo ukuthi izikolo lapho zivulwa manje uNkulunkulu angenele kube licebo lakhe kuko konke unkosikazi wami enginayo egumeni izihlobo zami ezingaphetheya kwezwe abakhona abangabazalwane lethumi nambili bonke ngiyababingelela ngithi ngabangena eminyakeni omutsha ohlambulukileyo uNkulunkulu abenzele izimanga bese ngingalibali manje uStudio 7 wonke abasakazi bonke ngibathanda bonke kakhulu uNkulunkulu abe lani izikhathi zonke.
Hayi, siyabonga babantweni, kuwe sithi happy new year sesifikile.
Aw, happy 2020.
Hayi, siyabonga baba, sohlangana ku-2020 akithi ndiwe. Good. All right, Muriel Zimbabwe, that was Umnumzana Undiweni, one of our loyal callers. Uhleze ngena lapha kuhlelo uthi hi, yena ubona ngani u-2020, same banana, same story, just a different day. Pindai mchirongwa mutu zoma onrenyu. Earlier on, we highlighted incidences that happened in January. Takaona internet, dande mtande richi zimwa, boosh, shut down internet ku Zimbabwe. Hurumende yanga yati vanhu vanga vakunyanya kuwandisa zvinhu, hanzi manga makuda kupindi vanhu vanga vakuda kupindigura. Hurumende yanga iripo, hurumende yava Emerson Dambudzo Mnangagwa, hanzi vamushandisa internet as a means of communication. Saka vakatoibloka internet kuitira kuti izvozvo zvisaitike. But tatina vabeven shapeta on that day. Chirongwa chakachibatawo musi wa 15 January 2019. Vashapeta is an IT expert. Vakapinda muchirongwa vakatsanangura vakati kudzimwa kwakaita internet, the shutting down of ubulembu of internet was something that led to ilizwe lilahlekelwa ngama million amaningi ama million lezwa mthwakazi omuhle. Another incident we highlighted, silahlekelwe liqhawe lamaqhawe ngempela, a musical legend umnumzana Oliver Mthukudzi. So we saw abantu abasakhulayo were pouring their hearts out behlabela ingoma zabo. We played ingoma eka Kelvin njalo uLorraine Maplanka Stout, bona they were singing ingoma ezika Tuku besithi ha ngempela silahlekelwe liqhawe lamaqhawe. Now as we move on to other incidences that happened in the nation throughout the course of 2019, let's move over to umnyaka ka March. Kumanika lenduko in March was a terrible, I repeat, terrible month. Nekuti aiwa ndipo pakanyatso rowa nedutu mpengo Cyclone Idai. Cyclone Idai ravaged the western side of Zimbabwe. Manicaland was one area that was completely ravaged. A lot of people lost lives, a lot of people lost a family, and a lot of people lost property. Let's take a look at a clip that basically sums it all up, what happened in Manicaland in March 2019.
Baba emrumwangu akasaka akawizwa nemba bvati apapo ari chine kamwe kamwana kawaba mukuranga saka sekationa kakashe kutotsvaga patina kuvidzira ndipo pakare pachipana mazichomba sikatombozvirita ati kumbira kuti kana kuna vana kwasi chibatsirawo kuti chidini kukwanisa kutomutora
politika pakunaya kwemvura yakauya nemhepo yakanyanyisa kuzoti miti yatotange kudonha yadonha miti mvura yachobva yachibva yadini bridge rorobva ratanga kutotorwa kutorwa kwebridge rakadonherwa nemiti
mvura
chasangana nenzara kubudikidza kwemvura cyclone idai yadi kondere serenzara
muri yango anisimuzo zvakamira sei kukumberi kwacho kwandi kuda kuenda nokuti network haisikuita hapana transport maroads sakavhara akazara mavhu akacherwa nemvura saka ndakutadza kuzondofamba sei
So I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure and the grid that has been destroyed. So we can assess and determine what the government can do in terms of assistance.
Leabona ke lapho that was what happened kumanikaland mu match mabvamaona kokupedzira kwakune mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vakanoonawo vanhu vakanovavhakacha kumanikaland vachida kuonawo kuti how bad was the impact of cyclone Idai parizvino vasinganzwisise takaonawo zvekare over time 2% makanzi muri kubhadhara na finance minister professor Mthuli Ncube ndiyo yakazosha ndiswa kubatsira vanhu vekumanikaland asi hatisati tavabata kunzwawo kuti since then pane zvangati zvachinja here patokurukura nezvamamariro akaita mararamiro avo tiri kunzwa kuti tine muteereri I hear we have a caller asi zvoni kuti kubani connect imweni kola muteereri welcome mune chirongwa chedu
halo makadii
aiwa tiripo zviri kufamba
zviri kuita zviri naniwo
ari parunhare ndiani
ndi Joseph kupolokwani South Africa.
Mati masvika kuna 2020 here va Joseph.
Ndezvekutambuira izvi.
2019 akafamba zvakanaka here mukoma Joseph to the Omaundre.
2019 mazino chaiwo kana tikatarisa zvino zvakata se natural disaster zvaitika muZimbabwe. Itori nhamo pamusoro pemwe nhamo vamwe vaitakatika kunana chimanimani uko vanatuku vana vamugabe saka handifungi kuti pane rimwe gore rakamboshata zvinhu sairori
zvino makatarisira kuti pane besides that pane zvamungati ndicho chakaitika ichi chamusingangambo femakakanganwa muna 2019 here
ini zvangu ndotongorwadziwa nekufa kwakaita samanyanga pamwe chete navamugabe nyangwe tisingatarisi zvavo kuti vanga vari munhu wakamira sei asi tozongorwadziwa nokusangana matambudziko akaita saiwawo kwozoitawo vamwe vakarasikidzwa nehama neshamwari kusaidzi rokuna nachimanimani uko zvakarwadza zvakarwadza unombaiona kuti zvinhu zvakadaro hazvisununguri
hazvo chokwadi takunzwai mukoma Joseph zvino tudzeiwo nemaonero renyu pane zvichachinja here mugore ra2020 makatarisira kuti zvinhu zvichanaka here nyika ichadigwa shuga here
chikafu patafura handichiona apa kuti chikafu chingaenda patafura nenyaya yekuti vana vemuzimbabwe changojaira kungozvishandira asi dambudziko roitika manje nderekuti nyange ukashanda mari yacho yaunobata haishandi manje mari yavakaisa padarire iyo ndo yatongochema nayo kuti vamwe vanga vachirarama nokutenga nokutengesa kunze kwenyika but manje mabhondi aya ndo akakanganisa zvinhu zvese manje
zvino mukoma Joseph sezvo mutungamiriri wenyika navo finance minister vari kuti hapana kwaari kuenda mabhondi todi
inyaya yekuti zvavewo havana chavanoshaya dai vanga vachiona nhamo iri kuona vana vezimbabwe kunyange vari kunze kwenyika because kana ukanzi uri kudiaspora zvireve kuti zvinhu zvatofamba musheka izvezvizvi tikatarisa nyaya yemagwaro ekufambisa hakuna magwaro ekufambisa kuti vanhu vashande zvakanaka kudiaspora ikoko mafuta edzimotikari munyika hamuna futi saka kusvika kunumber plate yemotikari muzimbabwe hamuna kana motikari inoiswa number plate nyowani unotopiwa ichipepa chaiyo chaiyo saka vanobva vatongoona toti kana zimbabwe isina foreign currency hapana zvese zvinoimbisiwa vanhu izvi hapana kana chimwe chinombobuda
Aiwa chakunzwa mukoma Jose chipeta imu mkana uripo Moresa ya ama nesha mwari muba shuwireo gore idwa raganaka.
Aa ndino Moresa o kumusha ndino vakumbere nguwa kundino Moresa o ama zangu ziri kumbere nguwa mzimbe kumbere nguwa kwa yoku. Ndozo Moresa o friend yangu yuku na bomb sprite yuku eno zi mkomo. Ndinomuti happy new year chapinda nyangu tanga tichi chambura chambura chapinda awo zvezo kungodero dero.
Aiwa takunzwa mukoma Jose tinotenda zvikuru musati maenda kwandiri ndoti kwamuri mukoma Jose happy new year.
Yepi, same to you, my tabasa, nobody but our.
I am such a strong one, they you more joker next year, I did. Right, it's good on the womb terry. I hear you know, Munyum Lalilong and I would say, no, as the Nugusum Laliliana, Utini, Motabon Connecutin, Cola Colam Terry, Yawamgela Xello, the long country I'm strong. I partner in that.
Hello, I'm John, I'm Joe.
Eva Joe, Zoom Famber.
Zitene amene itoko.
Aiwa tripo mapinde here muna 2020.
Takatarisira kupinda yene kwenye biashara rasiya tashija.
Aiwa msachike mukoma tosangana muna 2020. Nyaya iri mugango mainzwa baba vaimatiudzawo maonerenyu 2019 akafamba zvakanaka.
2019 yeti ndinga mudivi zvinzwa zvakare mupenyu wangu.
Maguta hamchadi.
Nda guti atatakura nayo.
Chii chakanyatso kunetsa ipa totarisa gore rapfuura ndakuti gore rapfuura gore ratosvika kumagumo pane zvakaitika here zvamungati ichika ichi handife ndakakanganwa manje.
Ya 2019 kubva pakodzero dzevanhu muzimbabwe. Mapurisa akaita mbiri yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya muzimbabwe. Kuenda nevakuru zvakaita sana vamugabe vanatiku zvimwe zvezvinhu zvatorangarira nazvo 2019 jara kutsagudzika panyaya yemari apo yatitambudza zvakanyanya.
Makatarisira kuti pane zvichachinja here mugore idzva ra 2020?
Ya 2020 ndiri kuona neshanduko huru. Kisa na kaita mvura ukurikura jaziki njara iya ya ili kutezo uya ni mbuku wanewa na vayo. Kisa mbuzita kune kutuwa mba kutimba mbeo iyo kutu mbukutu kuru zira wanewe zimbabwe kutuwa changa ta kutimba kutuwa ili nina mateta.
Aiwa chakunza zakanaka. Pezae
ndiyo nita ini chakanaka kile na kile tena.
Kana munuweza chita pana chakanaka chinobuda wa jozu ino chodi leuta tinga yendre mberi chambuzi kaka.
Chaito razo kutikamu jehova wanda tindira wezi tango jama kutikamu jama tenere wika singa betira asi sakata nita ziko na onti singa tenjira zidi kita orana asi ni mabudira yakaita mahoti. Ndioni twachikwanisa kuti pave nekubatana kunogona kuendesa nyika mbiri.
Aiwa takunzwa zvakanaka vazvo. Tichipeta chirongwa mukana uripo uyu pane vamunoda kumhoresawo here hama neshamwari muchivashumirirawo gore idzva rakanaka.
Ya ndinoda kuti nditi batei imu yemachinja munomu mandoro mbezi inoda denhere kuwadhi wani inoda munomu wadhi se mandiri vachademana kandira chiwara kuwadhi levi jesi misandi jonga tawanda kuwadhi 5 nozobatawo hama neshamwari hama dzangu dzekwazidi dzese dziri muno mumambo Yuko kwa zita muri yangu ya dina yifaru njiti nga tinde mgoreza mweza kanaka.
Ayo wachakunza yifaru kanaka wa show kwa muri ndoti happy, happy new year, ndi tibidari.
Ne kwa muri yu wa sisi kutika wa tini waro ubo kumana kukota jifona fona yiko kukunoni katula yu nanga zedi njiti kukota njiti kone la yote mbala tini kwa mwuto mwani.
Ayo wa msachike mtara show zamu, goreja zamu itaka. Instead of kutifuone na panapa live parunare kizikaneta, mnungo tutumira wa message pa WhatsApp, mchiti aywa, pra Mike, ndo naopi na mchirongwa msachike, pra Joe, ndo nukufuendera ya andis.
Ya, kwa WhatsApp, kutuza, kutumia, kutuza, 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 kutuza. Ya, inakite kina mchirongwa, almost jaini.
Ah, msachike, msachike, chirongwa, ndeche nyo, andis mdara.
Ya, ndiri ya.
Aywa, chote nda shukuru kwa muri ndoti, happy, happy, andis.
Ndiyo hati live gereja zakanaka.
Aywa ndiyo ndiyo. Ndugu nzo ndina umo mteleri. I have another caller ungena yoguse lo tunga kubukele pambi lo se lo. Astate numlale sizu uti yena umlalele utin. Mwota vune kone kutwini. Kola kola mteleri. Ndina umka mchile mchirongwa. Who's on the line there?
Yes, Magali.
Aywa tulinani zurukufamba.
Zinani chosi.
Haripari nari ndia.
Ni genius mapezi.
Mr. Genius, zuru kufamba ere maapinda mna 2020 ere Genius.
Tapinda jiri batu ndazo zaka omae.
Chaneta chi?
Wapina nga gwati urae.
Ninda?
Gwati nga jaka pera shimboli chakuti zanyiri, jitambu urazo, ndazo zbata.
Ti chitarisa gorera 2019 pane za mungati ichi ndicho chakaitika chandisinga penda kakanganwa.
Ya chiripo.
Nde chipi chacho.
Kuro wakaitwa vanhu. Vachura vanhu zungaita avanga kuzvanira kuzero dzevanhu. Nekupama fake promises vachingotora zvinhu zvakangaita.
Maneta nekunzwa zvema multi-million deals.
Ya.
Aiwa ndakunzwa zvakanaka mukoma chini.
Amuga deals acha asi kumaona mai.
Aiwa takudzai tichitarisa gore ra 2070 sezvo ratosvika mukoma. Makatarisira kuti zvese zvichachinja here? Ma mega deals achabudirirawo mo mamiriro akaita upfumi wenyika ochinjawo munyika vechidikwa nawo mabasa voona mukana wekuzvisimudzira.
Kana pangu nipati nanzali pia vichete hapana chobudiria. Asi kana zanu kifika hapamedi zi zanani. Nilo chukupa tena zacho haji wakapa tena zacho buda bakuzi. Tawaru kuda zacho amnanga wajia ziti. Awasu kuda bucha bangu mnanua ena nisawatu wa sport za nisaka haa.
Asi wani muna 2000. Mkoma chini ya suwani muna 2008 wa changira ina wa mkabe waka mbubacha nao zinuzika famba zwa kana.
Bati waka zora ya viti changira wajo. Saka hapano tukita ujitite lewa wajo 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 pini.
Aywa.
Hana urawa puti nga wa.
Aywa chakunza zwa kanaka. Ti peta u mazwenyo petira pane wa muru kudaku moresa were. Mwishwa shuira happy new year kanafu.
Mwishwa mwomisu wangu na mdara. Na anewapana wangu jina sli jimke uzin. Fabikita pana michel. Na denzo zukuwa jisao anezimu ama jamu zeze ziri mziposa kazi ya nazi ya yoka mapede.
Okay, aiwa chakunza zakanaka. Aiwa tinotenda zvikurusa mukoma Genius tosangana na 2020 kwa muri ndoti happy
ya,
happy new year.
Ya mukoma tinosvira gore zvakanaka.
Ndizvo izvozvo. Nyezo kuti milo munyu mulalele onge nayo kuhlelo khona khona mtereri nyawo kwamukela kuhlelo ngubani khona icimene. Mlaleli hello.
Hello.
Yes, ntate how are you? Hello. Kola.
Murukunzwa.
Murukunzwa ari pari nhari ndiani?
James.
Mukoma Jimmy mapinda muchirongwa zviri kufamba.
Zviri kufamba chaizvo.
Masvika muna 2020.
South Africa.
That must come na 2020 here mkoma jim.
Yeah, and kubunga zwa.
Ah, what are the guy kumira producer ngutsak phone back and then to one out to kunza nchironga.
Aya ndo kunza.
Oh, ah, ndanchi bvunza kuti mapinda muna 2020 zvakanaka here mkoma jim.
Ah, andona sokudaro.
Yinda.
Ah, 2020 inenge ine chiedza iyi.
Mkoma James mchiri kwere. Angibona ngani u James I line yakhe yahlupa. Hayi, othi siqhubekele phambili ngohlelo. Sibona ukuthi abalaleli bona bathini emakhasini ethu amathathu. Ku-BOA Ndebele kulonkosi uthi lishona njani umsakazo omuhle sesibala nje a couple of minutes sesiyafika ku-2020 mina angiboni kule nguquko ezaba khona uma inkokheli esikhona zingahloniphi amalungelo oluntu. Hayi, siyabonga nkosi ngalo mbono wakho. Ufundani uthi listening in Mpumalanga kunjani eMpumalanga Fundani asibone ukuthi abantu bathini bani wari kuthiko on our different pages pa VOA Studio 7 ngatione ukuthi bani wari kuthiko ndikona zvekare pane vanhu vazhinji vada kupinda muchirongo wari kuisa manhamba tinotenda zvikurusa. Hanzi na Peter, I'm watching you from Eastern Cape, Queenstown ku South Africa, kuriseiko ku South Africa. Charles Vaisa namba ari ku Zimbabwe ari kuti ndoda kupinda muchirongo. Innocent Vati neniwo ndoda kupinda muchirongo ndiri pa Cape Town. Tax ari kuti I'm watching you live from Zambia. Muri bwanji bra Tax. Aaron ari kuti okay, I'm listening, thank you. Kuriseiko mkoma Aaron. Joseph is saying I'm watching you live, I'm in South Africa, call me. Ari ku South Africa Vaisa namba tichakufonera mkoma Joseph. Vagwatidzo Vaisa hanzi ndokumbira ungopindawo nhasi muchirongwa. Please, please, please. Talent ari kuti ndeipi maikuru. Hanzi uyatidye sadza netsuro. Aiwa mkoma Talent, thank you so much. Happy New Year kwamuri. Mr. Gwatidzo wazi wafake nhombolo ugwele South Africa uGwatidzo. Geneva ari kuti tiripo pachirongwa. Aiwa zviri kufamba here mkoma Geneva. Ngatione kuti abantu bona batini kukhasi letu LVOA Shona. Papeji redu LVOA Shona ngatione kuti vanhu vari kutiko pa VOA Shona. Hanzi na mkoma Donald ndifonereiwo. Aiwa tichakufonerai mkoma Donald. Valentine ari kuti Botswana here. Tumelang ntate Valentine, okay ntate nake sharp ke sharp kwana kere. Happy New Year ntate. Dixon arubuta, I was watching you live from Polokwane, from Mike. I was thank you so much. Kuriseko kupolokwane, Vaisa number. Taka charisra kutichakufundrai. Mind Piri arubuta, kwa izo wae mkuru wangu. Ndrukukona indripa Botswana Khaberon. Ayai tumelang ntate Piri. Wakona chitowa arubuta listening live pa Bristol. Yezu kutu ngilomu nyu mlalili ungenayo kushelo. Asuzenu kutu umlalili yena uti ngota polokwane kutwini. Kola kola mchereri, nyawa. Wamgela kushelo njino mkamchira mchirongwa arupari nari ndiani.
Yoni kwanye.
Baba nyoni unjani?
Maradi niko ndukuruwa ndriku marondra ndino ni Joni.
Mkoma Joni, kuru famba ere, zuri seko.
Wakomana, tiri ufara wakomana, at least mwombo tibata onda foniro, huo kuchidi, nunga nikate chipiri mbure, ino na inyeduwe.
Aiwa, ona ima apinda kama mchirongwa, itakuto ti happy new year mkoma nyoni.
Aiwa, tapinda mkuru wangu, marombira, hivi mareda, reda, ipapa, wakomana, saka oma mpungi.
Nenyuye, hakuna magetu kuhu marombira.
Hakuna chini, tukeru kwa ndo gara, kukeru tombo murima, ya wada titi, noizo zesu.
Aiwa, tichitarisa gorera 2019, mungati zunza waka famba zakanaka, wongo hawa murugu gara murima, mungati zunza waka famba zakanaka.
Hakuna, hapana hopu mtaro wangu, amna ofisi kewani, njirara mina Mzimbabwe, muno, gorera 2019, I think the worst year.
Of your 51, murpazo panyika.
Panyika ino nchirarama.
Shai. Zino tichitarisa kuti gore ra 2020 ratosvika. Mungati pane zvakachinja here? Pane zvichachinja here? Makatarisa kuti pane zvichachinja.
Mvura ndiyanga ifanha kutotipa relief manje akuna kuri kuratidza kuti akuna mvura kana Mwari akafama. Denga rakatota mama yangu. Saka 2020 tichitarisa kuti makata kwakatoma. Ito zizi kunga jakati ufutanga na pandaka la rapa msori kwenye bedi ya panu kufunga watewa nani ndase kuchikuru waka nila si achapera kinaka na mabipi mshonga ipo mpatara umu ndi ya nangu ka waka waya kuno kuyusu bensi. Halo
ndugunzo ya endra mberi mati
nika ino ya Zimbabwe ruwengo rimo limuno mdongo ndo raita watu marasami maka katanya cheti hakuna kuta urana shakanaka ndi watini nataka telisira wati ya rufambo waka tarisha pasi nisho ya chakinda vana watina wachiru wengo saka 2020 hakuna hope as long as shaka mira shaka itaishika vana wakitimoka just imagine kuti wewe uno ndafika na mwana pane dua singa ndo chikuru vako vachienda just think of yours only ka gentlemen mazimbabwe nzi tinotava neruvengo rwakashata chaizvo tashaya kuti ndio katika muno muka taimbofunga kuti makawanda machechi but machechi aya akandonga masamu dzomuka atwa masatanisi ndo vari kuita zvinhu zvekuti waste kudai saka 2020 hakuna mayangu hakuna I need you to come back and see what I'm talking about. I'm not cursing anyone, I'm not cursing, but we don't have hope. Everything's done, we're done and doomed. So period kakara
saka hapana kana chinhu wanichamungati this is something good chakabuda pamuna 2019
hakuna munhu atakamira naye wacho wari kumunetsa vamwe vachii marondera munomu chamisa ndo munhu ataita tachatitora wakamutesa mwanaye ari kuti vangare vakamuridzira futi muno marondera muno munhu achijara muti sho ndikutaura ruvengo rwacho rwatinaro chamisa because it's an opportunity then enemy we are surely can we do that we can't saka we are doomed inini handina kana hope come next year ndingandane 62 years but I don't have any hope we are done and finished and our faith has gone from nothing to matatu kuhora fajo kana takatika pengine pandiko enda ku retirement nothing to talk about I'm sorry my brother but anyway regarding kuwishire iwe ukaori kuamerica nevamwe vari kuvisena vari kuteerera vane hope kuti ehe ngatiraramai kuti ngaita sei but zvinhu zvakatiomera
aiwa takunzwa zvakanaka tinotenda zvikurusa nekupinda pachirongwa
maite aida maite tumira mabhatiri tichingoisa mavaresa andakatenga chitira magesi but hei endini sori
aiwa tichaona kuti tokwanisa kukurongera here
maita bafaza iva ndafara ndima ndipa hope chete habati upenyu hapana
aiwa 2020 zvichanaka baba kwamuri ndoti happy new year handisi
zvakanaka ini ndinowishira vese vateereri vestudio 7 kuti happy new year although I don't know whether there's life there
aiwa tinotenda asizoni kuti umunye umulaleli ongenayo kumhlelo umwe wamuteereri another caller ongenayo kuhlelo yena uthini ngodabona khona ekhotwini khola muteereri welcome nechirongwa chedu cheve chidiki.
Hello,
yebo mlaleli, how are you?
Anyaphila, ukhuluma nomkhokheli moyo.
Mkhokheli unjani futhi?
Anyaphila.
Usixhuma ungaphi?
Ukhuluma lana South Africa.
Senifikile yini ku 2020?
Hayi, asikafiki ku 2020, sisalindele nje ukuthi isikhathi sifike.
Kodwa ukufika uzafika ngithi.
Iya
ngiyebo futhi. Hayi ngempela mkhokheli. Nantu double connectedini nangu 2019 usehambile u 2020 usefikile. Ubona ngani izinto zihambe kuhle na elizweni kulumnyaka?
Kulumnyaka njengoba sogciba kanje hayi akulalutho mina ngathi luhambe kahle. Alukho cause njengoba ke besibona ke kuloku kulawa abantu kuqatha kwabantu. Abantu amadokotela cotsha imisebenzi amatoyitoyi yabona ayikho into ehambe kahle lo nyaka so hayi anginaphinde futhi anginahophu kahle ukuthi i-next year sizoba le mpumelelo e-right ngoba ngikhala ngokuthi aluba abantu bayakwazi ukuthi-ke njengoba yabona kuthana sesinamaphathi amaningi ngicabanga ukuthi lawo futhi aphinde abe lomthelelo ukuthi ilizwe lethu liwe kakhulu because omunye nomunye abe hambe eyofuna ama-sanctions laphana ukuthi maybe labo bangabuya basize yabona. So uma kungakwazeka ukuthi next year wonke amaparty singathethelekile ukuthi mashonaland mathebulelendi kumbe kuphi kuphi yabona, bahlale phansi maybe bathi emaphathi amathebulelendi ahlangane emashonaland ahlangane uyabona bese bezohlangana nje ukuthi kugala kwakunjani. Ngicabanga maybe singaba ne-hope from lapho.
Bakhona yini ofisa ukubalingelela ubafisele umnyaka omutsha ole njabulo?
Yebo, abakhona kakhulu. Ngifisela nje izihlobo zami, abantu bonke basekhaya bangene kahle nje umnyaka omutsha. Bese ngizothi okunye kade ngiwebusele laphana benesifiso ukuthi nje aluba kuyenzeka lo hulumende wethu azame ukubonela abantu abethu ukuthi bafunde yabona. Because akula life nje ungafundanga. And then futhi nalinto nje ukuthi mabegula bona bese baya kwamanye amazwe aluba kuyenzeka izandla okwenzeukuthi bekwazi ukulungisa izibhedlela.
Kumele bayeke lokho ukuthi umuntu angagula eChina omunye eSingapore kumele hayi bakuyekele khonokho balungisise izibhedlela.
Yebo, silungise izibhedlela zethu. Mina sengizothiwa upresident weSingapore uyagula ulethwe eZimbabwe, angaze upresident weSouth Africa uyagula ulethwe eZimbabwe, angaze nguzo. Kodwa thina amadokotela la siwacothayo kithi lana eZimbabwe yiwo siwalandela khona lapho kubo Singapore, siwalandela kuphi kuphi yabona. And then futhi kuyikudlalisa kwemali because indiza lezomthatha lapho umuntu uyedwa imusa eSingapore, imusa eChina, imusa kuphi kuphi yabona, uyabhadalelwa futhi ihulumende, ubhadala nge-foreign currency. Abantu bayalamba, amadokotela silawa, ayikhona ukuthi silawa amaningi over izibhedlela silazo sezi-m ke ngathi imali analesisa kwamanye amazwe aluyamenteni izibhedlela. Loku la yena lento yokuthi abantwana bamaministri abahlala phetheya kwamanye amazwe yabona, bafunda khona. Uministri obhadalelwa uhulumende, uhulumende laba abantu abaphetheyo abasena ndaba nangapha yabona. Mina ngikhumbula ngisafunda ngama-19 sasiphiwa amabhuku esikolo kodwa manje akusathiwa bhuku esikolweni. Akusekho konke lokhu yabo.
Hayi, siyakuzwa mkhokheli, isikhathi sesidliwa ngumabona. Kunabanye abalaleli abafisa ukungena kuhlelo, siyabonga ngithi baba.
Siyabonga kakhulu, liqhubekele phambili, lingene kahle nanomnyaka omutsha.
Lawe bra mkhokheli, kuwe ngithi happy new year, ngithi ndathi
Happy New Year, siyabonga.
Bye-bye. Right, Muriel Zimbabwe, that was Mkhokheli. He highlighted a lot of things. Iwa wat aiwa, ene maundrao, wongu zina zina kumira zakanaka. Asi, he put a couple of wishes where he says, dilpane shinu, zinofana ugadiri somuna 2020. Mkhokheli highlighted how he firmly wants the government to fix the health sector ku Zimbabwe. Anzi, nyaye yekuti, vanu wakarwara, wenda kunana China, kunana Singapore, pasina zongati gadirisei, ma hospital edu, kuitwa kuti vakarwara, vanu ngopinda mchipatara chiri Zimbabwe, kwete kuda kuenda kune dzimwe nyika. Now, let's continue with the other segments and the other incidences and events that happened throughout the nation. Now, throughout the whole time, in April, we touched on the issue of drug use. Pa inyaya shunguruza vanu vechidoko vakawanda, the youth abantu vasakula ngempela kutwa hai vari kupedzwa nenyaya yekutora zvidhakamiswa. So in April we touched on the issue of drug use and we highlighted how it's become a big pandemic in Zimbabwe. Our correspondent Columbus Mavunga touched on that, and not to mention that even after he touched on that, in the following month, in May, there were 131 youths that were arrested at a Vuzu party in Bulawayo over the same issue. But let's head to Columbus Mavunga, who's going to break down what exactly happened in April. Apota Chibata, yaya, ye, ma drugs. Pane Vechidiki.
Less than 3 in 10 young Zimbabweans have steady jobs. Many are idle and see no economic opportunity. For some, that leads to problems with alcohol and drugs. Catholic Church leaders, community activists, and the Minister of Health are launching a campaign to warn youth about drug and alcohol abuse and how it hurts a person physically and mentally. President Emmerson Mnangagwa's government says it cannot deal with the problem on its own.
Alcohol and substance use is a rising problem in all of Africa and also in Zimbabwe, and it's become one of our top three diagnoses that we're seeing in our mental health units, so it's becoming a problem. There haven't been many national surveys on this problem, but from other nations, substance use can, it's a combination of factors. It's a multifactorial problem.
Youth are susceptible to peer pressure and can easily gain access to drugs, says Dr. Roafam. Once hooked on drugs, they also become more likely to engage in criminal activities. This 20-year-old asked us not to film him when he was smoking cannabis. He says drug use would fall if more people could find employment.
We are going nowhere. Even if we are to look at the streets, there are some other people who are damaged. 50% of the youth in the streets, they can't even work. Their life is distracted by drugs and so forth.
This Catholic Church hosts activities for young people to keep them busy and away from drugs.
Within our hall, the way it is structured, upstairs we are creating what we call a study center for the young people. We are finishing it. Then we have the computers. We have also started like what we call the sports for the young people. We've created a volleyball pitch. We've created also a netball pitch here as well for the young people that and they are free. They, during their free time, they can be engaged in sports everywhere here. So at least with that, we are removing them from being just idle.
While those activities might help, when these young people have finished playing, they still find themselves unemployed. And the temptation of drugs and alcohol remains strong. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Siyabonga, siyabonga, Columbus Mavunga. Elion, kasisile ngempela ukuthi hayi. Uthuba lokuthatha isidakamizwa hayi ukuthi waseluqedile ngempela abantu abasakhulayo eZimbabwe ndikabatha zwekari ukuthi nyayi yakayindramberi. This is a report that was done in April. I see the following month takanzwa kwakubulawayo gogontutu sayathunqa ngempela 131 youth were arrested for attending a vuzu party. For those that don't understand ukuthi kahle kahle kuyini vuzu party, amavuzu party ndaya ma gatherings kana kuti ma party kana kuti apo anorongwa newechi diki huwa under the age of 18, vanenge vachienwa wawa vachiputa mbanje vachiita zvipabonde nezvinhu zvakasiyana siyana. 131 youth were arrested, some of them aged 12-13. So that's one of the things that we highlighted elizweni okuhluphe abantu abasakhulayo kulumnyaka. Ndikunzwa ndine mthereri asizweni ukuthi umlaleli yena uthini ngodabule khona egudwini. Khona khona mthereri ndinomgamtshira mchirongwa ngiyakwamukela kuhlelo ngibani khona ecingweni.
Hello.
Hey, Baba Zurufamba.
Yes, I'm coming back. Magadiyezi.
Ah, Mwishi. Ndimu koma nkomo era.
Andi Makowa.
Hey, Baba Kowa, Zurufamba.
Apala chiri kufamba. Zine zaga nina kutindi.
Ah, amsati mapinda mna kutuende ere mdari.
Amsati mapinda, amkari sila kutinda batu. Hey, agorera mga raka wama.
Hmm, tiu zeyo zujeni.
Ya, 2019 yanga tuwe mera tributary sila kuti yeshi warikumderu ko warikucha irangoro zeshi ni kadewa ya zagusi nungura itila kuti gurezi kutanga mani lano rika gige shaka na
makachari sila kuti 2020 cha chinja ere mkoma mako
kupinda
makachari sila kuti cha chinja ere muna 2020
ya tarifiro tinayo asima njitiziku wana zishine chane kuti wakaramba wa chungo dondira na zaharu kita zishino tiwe mera sakati kufira kuti dai vaita kuti zvinhu zvirerukire vanhu vese pakurarama nekuti tiri kushanda bati tiri kubuda hakana.
Ndiudzewo mukoma Aaron, chii chakaitika muna 2019 chamungati ichi kai chandipe ndakakangana?
Zvinosanganisira kuti kuoma kweupenyu kuti zvinhu zvanga zvichingo woma kuti muma hospital hamusi kuendeka makasa macho vanhu vari kushanda bari mari dzacho dziri kubuda mu hapana chinobuda chaunoita chaunonyatsoona kuti ndaita chakati saka zvino zvino inototirwadza izvo kuti paupenje batisi kuronga remangwana rakatinakira
mune chivimbo here chekuti zvinogadziriswa gore riri kuenda
ya chivimbo chiripo kana sezvandisaiwa kuti vanhu vakagara pasi vakataurirana woona kuti zvii zviri kudiwa kuti zvinhu zvedu zvifambire munhu wese zvakanaka
haiwa takunzwa zvakanaka vamukova varipo here mune hama kana kuti shamwari dzamunoda kumhoresa here muchivasvivira gore idzva rakanaka
aiwa hama ndinadzo ndina mukoma wangu ari kusouth africa nevaninina ana makova nana zembe vese vari ikoko ana chirando tinovasimbisa kuti vaive nenguva yakanaka kwamuri ikoko nedzimwe hama dzatinoshanda nadzo mumabasa kuno nekugarisana nadzo nemadzimai angu kuti vasimbisawo kuti vange vachipinda mugore rakadai kutarisirwa pamanherano iyi
aiwa takunza zvakanaka vamakova tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa kwamuri ndoti happy new year mudari
tinotenda mazvita enyu nekutibata
saka tinosangana muna 2020 right mhuri yezimbabwe mabva kunzwa kuna vaaaron makowa that was aaron makowa zimbabwe of course based elizweni ezimbabwe yena uti this year usekhathele ngempela uti 2019 ngona ushaye phansi 2020 buya sibona ukuthi singathini vamakhuwa vanyatsotsanangura he explained that ngombono wakhe in his opinion izinto azihambanga kuhle kulumnyaka asiqhubekele phambili ngodaba lwekhona egudwini let's highlight more events that happened in Zimbabwe in 2019 Now, as we proceeded, another thing that happened recently, and it's a story that we broke here at Studio 7, the health sector started dilapidating in September 2019. And as a reaction, state security agents were allegedly kidnapped or a president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, or Dr. Peter Magombe. This is something that happened in September, and if you remember correctly, when Dr. Peter Magombe was found, he set his first interview lapha ku Studio 7. But let's go back to September 2019. Lapho sabona abodokotela besithi, hayi man, lingasijwayeli, lingasithathi kancane, musathi derere, dzosai Victor Magombe. Let's take a look.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency, the President, E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions. 16th of September 2019. Disappearance of Dr. Peter Magombe. We, the senior doctors, specialists, working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at the Paralinyato Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombe, which was reported to Budiriro Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Magombe's whereabouts remain unknown, and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... from 0800 hours, 16th of September 2019, has met practitioners from both private, public and private services.
Libone lapo, that was September 2016, apo Dr. Peter Magombe wanga watorwao, who were allegedly state security agents, takazo wano, Dr. Peter Magombe wakawanikwa, and his first interview yakaitwa Panapapa Studio 7, where he was explaining, iwo wanga wari boawo, but he needed to be checked to make sure kuti zvese zvakamira zvakanaka. Since then, we haven't spoken to Dr. Peter Magombe, but we're looking kuti hopefully muna 2020 tangetii navo. Saka vamuhle, Zimbabwe muhle, sesifikile mapetoleni, tashuka kuma kume chirongwa chedu chanhasi 31 December 2019. Anokoneka ine mufaro, thank you so much to everybody who joined us. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove, kwamuri muri Zimbabwe, ini mutsvakadzo muri Zimbabwe muse, nditi happy new year. Bye bye.